manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 9/2022 makateerera ku Studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa afumobata jongwe muromo kuenda mumaguta akasiyana-siyana nekutyira kuti vanhu vanobatana nesangano revadzidzi rezinasu mukuratidzira kwaranga rakaronga nhasi. Vatori venhau vaviri vebepa nhau reNewsday vanga vakasungwa nemugovera kuchitungwiza vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare raMajor Street. Nhasi muchirongwa chezveutano tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano reSt. Christopher's Children with Disabilities riri kubatsira vana vakaremara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Poita mutauro nemaonero akasiyana-siyana pakubudirira kana kukundikana kwekuratidzira kwaitwa nhasi nerimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. ZINASU yanga ichikurudzira vanhu nyika yose kuti vagare mudzimba kuratidzira kunyunyuta kwavo nemamiriro aita upfumi hwenyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa afumabata jongwe muromo mumaguta makuru emunyika akaita seHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare kuedza kudzivirira vanhu kubatana nesangano revadzidzi rezinhasi kuratidzira. MuHarare, mapurisa anga akawanda panzvimbo dzakaita seAfrica Unity Square nemimwe migwagwa pamwe nezvikoro zvose zvepamusoro. KuBulawayo, mapurisa anga ari kuBulawayo City Hall nedzimwe nzvimbo. Mumadhorobha makuru ose aya, vanhu vanga vari vashoma makuseni mumigwagwa asi vazowedzera nekufamba kwenguva. Munyori mukuru weZinasu vaJoseph Nyamayaro vati sangano ravo ravharisa zvikoro zvose zvepamusoro pamwe nemamwe mabasa munyika sezvo vawana rutsigiro kubva kuvabereki nemasangano akawanda.
Vadzidzi veZimbabwe vachitungamirwa neboka reZinasu vaona zvakakodzera kuti vavhare zvikoro zvose. Padzi mukuvhara zvikoro izvo zvimangwanana makuseni vava nekukashamadzwa vachiona mapurisa neuwandu hwavo vakazara pazvikoro zvinoti National University of Technology, Mashava Campus, Great Zimbabwe, kuMutare Poly, and so it was a success and yakwanisa kubudirira.
ZINASU yati danho rayatora rashanda zvikuru sezvo zvikoro zvikuru zvakaita seUniversity of Zimbabwe, UZ, Great Zimbabwe University, Midland State University pamwe neNational University of Science and Technology zvisina kuita zvidzidzo. Pazvikoro izvi pamuka pakatadzwa mapurisa anga akapakatira zvombo. Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi munyika vaObed Masaraure veAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vatiwo ratidziro yabudirira sezvo vadzidzisi vasina kuenda kumabasa nhasi.
Shutdown yanhasi hongu yabudirira tichitarisa zvinhu zvakati wadei. Chekutanga tichiona kuti hapana vatati vanzwa vatanzwa kuti vasungwa kana kukuvadzwa nemasecurity agents atinosiziva achiita basa iri. Zviratidza kuti nyaya yekugara kumba iyi kana vanhu vangozvigarira kumba hapana matambudziko avanosangana nawo. Saka e-form of protest yatafarira kuti yabatsira kuti shuwa kuti vanhu vedu vachengetedzeke vawane simba rekurwa zvemangwana.
Pane tsamba iri muwako weStudio 7 kubva kusangana rinoona nezvevashandi rehurumende Republic Service Commission yanga ichiti vatungamiri vemapazi ose ehurumende vanyore mazita evanhu vose vasina kuuya kumabasa kuti vazodaidzwa kuti vatsanangure kuti sei vasina kuenda kumabasa. Vemasangano aratidzira hapana nhengo dzavo dzarohwa kana kusungwa nekuti vanhu vangogara mudzimba dzavo. Asi vamwe vemasangano akarerekera kuhurumende vapikisa izvi vachiti danho iri harina kubudirira sezvo vanhu vazhinji vaenda kumabasa kunyanya vanotengesa mimigwagwa munyika yose. Asi, sachigaro werimwe sangano revadzidzi rakarerekera kuhurumende reZimbabwe Congress of Students Union kana kuti zvikosu mumasvingo vaBlessing Mulenga vati kuratidzira kwanhasi hakuna kubudirira.
Maitikira zvaita ndekuti situation yanhasi yanga ichingova normal semagariro ose. Vana vaenda kuzvikoro zvavo kunodzidza. We made some confirmation vana vachinzi vari kudzidza. However, issue yakanga ya raise waiyoyo ne vanotungamirira dzinaso. It's an issue of concern. Yatakambotosisa hose zvikosu back then tichireza concern over mafees like ema tertiary institutions.
Kunyange vangasingadairi nhare yavo kana kupindira mibvunzo yedu, munyori mubazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika vaNick Mangwana vanyura padande mutande ravo reTwitter kuti ratidziro iyi yakundikana munyika mose, vachiti vanhu vanga vachiita mabasa avo semazuva ose. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati munyika masora mune runyararo sezvo kusina kumboitika mhirizhonga uye hakuna vasungwa.
Very peaceful. Situation is very peaceful. People are going about their day-to-day activities without any disturbance. We have not recorded any incidents so far.
Masora munyarara ruzvara nhasi. Pana mhirizhonga yatambosangana nzara nayo. Vanhu vese vaswera vachienda kumabasa pavachingoshanda semazuva ose.
Asi zvinhasi nevamwe masangano akazvimirira akaita serinonzi pachedu vati kuratidzira uku kwabudirira sezvo mapurisa abatsira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo kubva pakatanga kufambiswa mimigwagwa nezuro. Ndakamira Studio 7 Masvingo. Jenny Godfrey Mutimba.
Vaturi venhau veNews Day, Blessed Mushanga naMuzvare Chengeto Chidi, avo vanga vakasungwa nemugovera, vamiswa pamberi pedare kuchitungwiza, vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga ndokupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gweta revaviri ava pamwe nemumwe mugari wekuchitungwiza vaMoses Hakata vakapiwa muchineripi vanzidare vabvuma chikumbiro chavo chekuti vatatu ava vatongwe vachibva kumba. Vamuchineripi vanoti mhosva yazopinda mudare ndeyekuti vakatyora mutemo une chekuita nesarudzo wekutora mifananidzo munzvimbo inovhoterwa kana kuti imwewo yekuda kuita zvemhirizhonga kana kuti disorderly conduct. Asi vati vatatu ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Vatatu ava vanzi vanofanirwa kugara pavakanyoresa kuti vanogara uye vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa anochengetedza runyararo pakupera kwemavhiki maviri ega ega nemusi wechishanu. Mune imwe nyaya ine chekuita nesarudzo dzemabielections dzakaitwa nemugovera mutevedzeri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change vaOstalo Siziva, vanoti nyaya yekuti vanhu vabude nehuwandu kuenda kunovhota ndiyo hondo yavakatarisana nayo sezvo hondo yesarudzo ichipedzwa nekuvhota kana kusanovhota. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti vanhu vasingadarike zvikamu makumi mashanu kubva muzana ndivo vakabuda kunovhota. Vasizi vanoti zvinhu zvichange zvakasiyana sezvo vari kupinda munzvimbo dzese vachitaurira vanhu kuti hapana munhu anoziva paunenge wavhotera sezvinotaurwa nevatsigiri vemamwe mapato nekuda kuchitidzira vanhu.
Saka tinokudzira vanhu patikira nekumaruwa kuti handei tinovhota vanhu havafani kutyidzirwa. Vanhu vanofanira kuvhota yovhota izvo secret. Hakuna zvekuti kune kune makamera kana kuti kuchazikana kuti vanhu vavhota sei.
Panyaya yemhirizhonga kunzvimbo yechitungwiza, vasizi vanoti bato reZANU-PF rinoda zvikuru kutora nzvimbo iyi sezvo vanga vaita zvakawanda zvakaita sekuchera zvibhorani.
Kuchitungwiza tinoona kuti ZANU-PF inenge ichiona kuti inzvimbo yavanofanira kuti vachiwana control kana kuti vachiita influence. Saka kurambiwa kwavakaita tichitarisa nekuti vanenge vakanyepera vanhu vachidzira mabhoho vachiita zvakati vachiita kunge ivo vachachinja upenyu hwevanhu.
Mutaro webazi zvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vachapadzwa mugwadi vanoti vanotambira zvakabuda musarudzo pamwe nekukorokotedza vose vakakunda nechivimbo chekuti vachazadzikisa zvavakavimbisa vanhu vamugwadi vanoti nhasi vakurukura nezvenyaya yevanhu vashoma vari kuenda kunovhota vakaona kuti vanhu havasi kuenda kunovhota nekuda kwechimiro chevanhu vari kumisikidzwa nemapato kuti vavhoterwe
uzhinji hwokupiwa mukanda wekunorejesta kuvhota asi chikonzero chekusaka kuti ruzhinji rusaende kunovhota taona number 1 yekwaliti yemacandidates ari kubva kumapolitical parties ruzhinji hanosi kufara nawo.
Mutauro webazi rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vanoti kazhinji sarudzo dzemabyelections dzinovhotwa nevanhu vashoma asi vachiti harisi basa ravo kufudza vanhu kuti vanovhota. Gwara rezesini rinokurudzirawo mapato ezvematongerwo enyika kuti vataure vatsigiri vavo kuti vasaite zvemhirizhonga uye kuti vaende kunzvimbo dzinenge dzichiitwa sarudzo nenguva. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vechidiki kubva kumapato ezvematongerwo enyika anosanganisira ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neMDCT vasangana nhasi muHarare vachigadzira hwaro hwekuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe murunyararo. Pamusangano wanhasi uyo warongwa nesangano re4H Zimbabwe, vechidiki ava vati havachada kushandiswa kuita zvemhirizhonga. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Pamboita kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzeZANU-PF neTCCC patanga musangano uyu, asi zvinhu zvazogadzikana musangano ukapera zvakanaka. Vakafanira kubata chigaro chemutauri wevechidiki kana kuti Youth Assembly mubato reTCCC vaStephen Chuma vati kugara vanhu vachitaurirana kunopa kuti mhirizhonga iderere.
Dino pakawanikwa imwe mukana yakadaro yakawanda, not only kuno kuHarare asi nekumaruwa, so that nyaya dzeviolence dzemhirizhonga hadzizowanikwi zvichiitika because vanhu vagara vachimita vachitaura zvinyuto zvavo zvinolesena kakutsamwirana.
Vechidiki kubva kumapato ese vapinda mumusangano uyu vashora mhirizhonga vachiti yasvika nguva yekuti vasiyane nenyaya yekushandiswa kurwisana nedzimwe nguva vachideura ropa. Imwe nhengo yeZANU-PF mudunhu reHarare vaLamek Chimanyiwa vati vafara chose nemusangano wanhasi uye vati tariro yavo ndeyekuti misangano yakadai irambe ichiitwa.
Dai varamba vachiita mameetings aya pano nepapo so that even avo vanotuma vana kuti vaende kunoita mhirizhonga nguva dzemaelections vanonyara.
Vachitaurawo vakamirira bato ravo reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, mumiriri Glenview South muNational Assembly vaVincent Changirai vati vechidiki havachadi zvemhirizhonga uye vanofanira kuramba vachisangana vachipanana mazano uyewo vave kuda zvinzvimbo zveutungamiriri.
Semayouth takwanisa kuwana space yekuti across the political divide tinenge tichisangana tichitaura. I think zvinotireusa kutoti patinosvika kumaelection we have a common understanding yekutoti izvi zvekuti maleaders vanotiisa pamberi pema demonstrations tichikanda matombo hatichadi, takuda mapositions ekuti tinenge tichiinfluencawo kuti politics dzedu dzenyika dzirikufamba sei.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vange vari pamusangano uyu uye vatiwo vanhu vakawanda vachina chido chekuvhota munyika nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika anogaronyora manyepo padandemutande kuti Zeki inobira sarudzo. Asi vatsvangirai vati havabvumirani navamangwana vachiti Zeki inofanira kuita basa rayo zvakajeka kuti vanhu vavimbe nayo. Vati nyaya yakaitika kuChegutu yekuti vagift konjana veMDC Alliance vakakunda musarudzo dza2018 asi Zeki kati vaDexter Nduna veZANU-PF ndivo vakakunda ndiyo imwe yenyaya dzinoita kuti vanhu vashaye hanya nekuvhota. Mukuru wesangano re4H Zimbabwe iro raronga musangano wanhasi vaJohn Muchenje vatiwo kunyange hazvo pamboita kupopotedzana zvinhu zvazofamba zvakanaka.
Ino kana muchitanga kusangana tokutanga mombe dzinombotungana mudanga but at the end of the day it will settle and then they will overall tolerate each other as we proceed.
Sangano re4H Zimbabwe rinoya nezvirongwa zvaro kuzowedzera basa riri kuitwa nemamwe masangano mukukurudzira runyararo nekubatana munyika akaita seYouth Zimbabwe Trust pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission. Mhirizhonga inowanda nguva dzisarudzo uye vechidiki ndivo vanonzi vanowanika kakawanda vachiita kana kushandiswa pamhirizhonga iyi. Pamberi pesarudzo dzemabyelections muna Kurumen, nhengo yeCCC Mushakabvu Vambonenincwiwe vakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vakuru vemabhanga emunyika vasangana nhasi nevakuru vebhanga reReserve Bank of Zimbabwe kuti vanzwisise nezvemitemo mitsva iri kuda kudzikwa nehurumende kuedza kudzikamisa upfumi hwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatora matanho matsva aya nemusi wemugovera vachitivo vemabhanga vanofanira kumbomira kukuretesa mari nezvimwe zvavanoti zviri kupa kuti dhora remunyika rishaye simba. Mukuru wesangano rinomirira vemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vafaniwo Mutoko vatenda kuti musangano uyu waitwa. Hatina kukwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe divi ravo, asi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Danho iri rinosiya vemabhizimisi vakamira papi?
Danho raitwa nehurumende rinogona kukanganisa vari genuinely in need of credit or working capital finance vanenge vari mumabhizinesi vanenge vachida kuita basa rekuproducer kuti nyika ikwanisa kuwana mari, ikwanisa kuwana foreign currency uye kuti nyika ikwanisa kuramba ichifamba zvakanaka, economy ikwanisa kuramba ichifamba zvakanaka.
Kunewo here vamwe vedzimwe nyika vamunombozivawo vakamisa mabhanga kukweretesa vanhu mari zvikaenda kumberi?
Normally dzimwe nyika dzinombozviita but anenge asiri atingati blanket control. Normally anenge ari targeted kune ma certain groups or individuals vanenge vaiva identified as committing acts of money laundering or even financing terrorism.
Ive Bankers Association vangaitawo izwi ringanzwikwe nehurumende here kuti chimiro ichi chidzoserwe kumashure?
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vaudza nyika yavo nhasi kuti kusagadzikana munyika yavo kuchikonzerwa nenyika dzekumawirira neAmerica ndiko kwakapa kuti vatange hondo muUkraine. VaPutin vanga vachitaura pamhemberero dzenyika yavo dzekukunda Germany muhondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Asi chipangamazano chemutungamiri wenyika yeUkraine vaMikhailo Podolyak vati chikonzero ichi achina nematuro ose. Vati mauto eRussia ari kufa kwete kuti ari kudzivirira nyika yavo asi kuda kupamba imwe. Zvichakadaro mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Jill Biden vakasanganawo nemudzimai wemutungamiri wenyika yeUkraine amai Oyena Zelenska. Vapoteri vari muKenya vanosvika zvuru mazana mashanu vari kutambira zvakasiyana mutemo mutsva wenyika iyi unovabvumidza kushanda. Vamwe vari kuwana mabasa asi vamwe vanoti vari kusarurwa pamabasa uye havana mari yekuendesawo vana vavo kuchikoro. Kenya iri kuvhara makamba ose evapoteri mwedzi unouya. Vapoteri vemunyika iyi vanobva kunyika dzakaita seSouth Sudan neSomalia. Muchirongwa chedu chezveutano, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nesangano rakazvimirira roga reSt Christopher Children with Disability, iro rine muzinda paHeathcliff Community Center muHarare. Vakavamba sangano iri, amai Patricia Kambarami, vanoti vachiri kushushikana zvikuru kuti vanhu munyika havasati vave kunzwisisa kuti vakaremara vanhuwo vasingafaniri kusarurwa. Ropafadzo Mapimidze tipanyaya inotevera.
Amai Kambarami vanoti vakatanga sangano iri mushure mekunge mwanakomana wavo aita tsaona yakamusiya akakanganisika pfungwa nekuremara makumbo.
Tendwai akatsikwa nemota ari just 6 years old. He's now 38. Akaita severe brain damage and akaita fractured femur. Saka inini kufamba kwandakaita natendi kumurapisa chibatsirwa nehama neshamwari nezvakanaka nezvisina kunyatsonaka zvandakasangana nazvo ndozvandaka zvakandiita kuti nditange organization iyoyi.
Vanoti vanoshanda nenyanzvi munyaya dzezveutano kusanganisira vanobva kuchipatara cheparenyatwa kubatsira vabereki ava kuchengeta vana nekuvarapa.
Saka ndakafunga kuti organization St. Christopher's ingaunze maexperts esaiwayo panzvimbo imwe chete. Mwana otariswa nemaexperts esaiwayo, maphysiotherapists, mapediatrician, because ndozvandakaona kunge zvaindinetsa inini. And ndakaonawo futi vamwe vabereki vachinetsekawo futi kuti cho vanobatsirwa sei.
Amai Esil Dabiza avo vanonyanya kushanda nevana ava mumusha weHeathcliff vanoti vanonyanya kutora vana vari pasi pemakore masere.
Isusu tine maages atinozotorawo vari below 8 years tichinovadzidzisa nekuti achikwanisa kunge tichizodzidzisa mwana kana inge achinga akura. Mwana akatanga kudzidziswa ari mudiki anovawo neruzivo.
Gogo Angelica Sande vakaudzawo Studio 7 kuti vakatora danho rokufamba nemuzukuru wavo ane makore maviri uyo ane makumbo akatsveya makuti azoongororwa nenyanzvi dzeutano idzi sezvo vabereki vemwana uyo vaisamuchengeta zvakanaka izvo zvakaita kuti vamutore kuti vagare naye.
Kufamba nemwana kuti ndiye naye kurugumu ndekuti zvinongona kuti havana basa naye. Nekuti ndakadzira kare ndichitaura ndichiti mwana zvaimbofunga kuti famba matee zinonokona kuti mwana haasi matee makumbo aya ari kutenderera zvokuti dzimwe nguva anotombosvika pakudonha ega atadza kufamba pamwe dzimwe nguva ndoisi gogo avo adza gogo yangu. Saka ndobva ndangobvira kandichivaudza ndichimwa kuti pamwe vachasimudza musoro ndakangoona kuti hapana. Saka nokurwadziwa nokuona kuti muzukuru wamutoati kutoremara pakutitarisa ndobva ndangoti arega ndingofamba nemwana wangu ndonoti sisi kutora nzvimbo.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi yezvirwere zvevana vadiki vanova zvakare mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Inam Efua Chitsike avo vanoti kune mamwe madzimai anotizawo vana vakaremara. Vatiwo vana vakaremara vanotyorerwa kodzero dzavo.
Nyika zhinji dzomuAfrica havatozivi kuti mune vana vangani vakaremara nokuti vanopfigirwa mumba zvekusati onekwa zvachose.
Muzvinafundo Chitsike vanoti vana ava vakawana rubatsiro rwakakwana nekukurumidza vanokwanisa kukura zvakanaka nekutodzidza zvepamusorosoro nekutozozvishandira. Ongororo yakaitwa munyika nemasangano eUNICEF neUNESCO kubva mugore 2018 na 2020 yakaratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe 900,000 vanorarama neurema uye vakawanda vavo vanopema kuti vararame. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nehutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 mumusha weHatcliffe muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, mumisha yezvikwata zvine mukurumbira munyika zvinoti Dynamos, Highlanders neCapes United hamuna mufaro nematambiro ari kuita zvikwata izvi. Kunyange hazvo Dynamos yakatungamira gungano reCastle Premier Soccer League, vatsigiri vechikwata ichi nemurayiridzi wavo Tondirai Ndiraya havasi kufara nemangange avakaita neZuro nechikwata chiri pasi pasi cheBulawayo City kunhandare yeNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Ndiraya haasi kufara nematambiro akaita chikwata chake apo chakaita mangange 0-0 neBulawayo City iyo iri pasi pasi petafura yePSL.
Zvinoti shungurudza zvikuru sei seteam. Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Tinoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Mapoints maviri avakadonhedza mumutambo uyu arasa mukana weDynamos wekuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura regungano iri. Izvi zvakaitika mushure memashoko ekuti vatambi vechikwata ichi havasi kufara nekuti havasati vatambiriswa mari yavo yekukunda mumitambo miviri yapfuura. Asi sachigaro weDynamos vaIsaya Mpfurutsa vanoti manyepo kuti vatambi havana kubhadharwa mari yavo yemitambo miviri ichangopfuura iyi. Vanoti chibvumirano chavo nevatambi ndechekuvapa mari yemuhoro yakati wandei kusanganisira yekuti vakunda here kana kuti kwete. VaMpfurutsa vawedzera kuti pane mari yavakavimbisa vatambi kuti vachawana mukupera kwemwaka kana vaita zvakatarwa. Svondo rino Dynamos iri murwendo kuenda kuBulawayo kunosangana neHighlanders. Vatsigiri veHighlanders havasi kufarawo nemurayiridzi wechikwata ichi Mandla Mpofu, vamwe vachiti anofarira kusiya basa sezvo chikwata ichi chiri kutatarika chaita mangange mumitambo minomwe. Asi chikwata chapamba nebhora EFC Platinum iyo yave pachinhano chechitatu mushure mekurova Capes United 3-0. Mumusha wemakepekepe hamuna kumira zvakanaka kubvira svondo rapera apo vakuru vechikwata ichi vakadzinga vamwe vatambi vachivapomera mhosva yekutungamira kuramwa basa kwevatambi. Mutsigiri weCapes United vaFarai Mukusha vanoti chikwata chavo chinoda kugadziriswa zvakasimba.
Timu haina kumira musha, haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped defense, strike force.
Mitambo yakawanda svondo rino yakapera iri mamungange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwange kwakarongwa nechikwata chevadzidzi cheZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, chandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa afumobata jongwe muromo kuenda mumaguta akasiyana-siyana nekutyira kuti vanhu vanobatana nesangano revadzidzi reZINASU mukuratidzira kwaranga rakaronga nhasi. Vatori venhau vaviri vebepa Naure News Day vanga vakasungwa nemugovera kuchitungwiza vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare raMajor Street. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
So who is it?